ndamuona ndamuziva wekusika zvino zvose neizwi rake akati chiedza chivevo zvinoonekwa nezvisinga onekwi maitiro ake anoshamisa anoshamisa uye mutsvene mutsvene ndiye wanaona ndamufarira mwari uyu ndije Shumirwa na Moses
Akashumirwa na Moses
Bakungwa tsuku
Bakungwa
Akavaya Akava pamvura
Kupa
kupada Anoshamisa
Anoshamisa
Ndamuona futi, ndamuona wekuwanza zvingwa, ndamuona, anondiwona, wokuwanza zvingwa,
wokuwanza zvingwa ndeko,
akavapa vakadya. Sara zvimwe zvizhinji Dewe overflow Dewe overflow Uye mutsvene Uye mutsvene Ndamuona ndamuona Jesu
Ndamufarira
Jesus naye uchele uchele ano kona no ano kona no akakosha akakosha arasada baya baya arasa baya data chene 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 Yeah.